Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 23, 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yasvitsa gore kubva zvayaita sarudzo dzisina kutambirwa nevakawanda pasi rose. Amai Kamala Harris votambira kudomwa kwavo kuti vatungamirire bato remaDemocrats musarudzo yemutungamiri wenyika. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nyika nhasi yasvitsa gore kubva zvaitwa sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura. Paine muono yakasiyana-siyana pamusoro pebudiriro yaunzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vanoti riri kugona chose, asi vamwe vachiti riri kukundikana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu gore rapera dzakatsoropodzwa nemasangano enyika anosanganisira reSADC, reAfrican Union pamwe nereEuropean Union, sangano rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rakati sarudzo idzi kunyanya dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemazvo. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende iri kuita basa rinomwisa mvura uye ichaenderera mberi ichishanda nenyika dzose dzinoda kudyidzana neZimbabwe.
Zimbabwe is open for business.
Tinofara zvikuru nepatasvika. Nyika dzese dzine muono sewedu dzakasununguka kuuya kuzobatana nehurumende yavamunangagwa.
Izvi zvatsinirwa nemukuru mubazi rezvekubudiswa kwamashoko muZANU PF vafarai marapira.
Tichienda kumaelection takataura vanhu kuti maproject atatanga pa first term ya president vamunangagwa. Ticharamba tumanya nawo zvakapetwa ruviri. Izvi zviri kuoneka.
Asi vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiri wenyika vari patikiti rebato ravakazosiya reCCC vaNelson Chamisa vanoti utongi hwavamunangagwa mahumbwe.
Nyika izviso ine a disputed leader, no fact iripo, because my processes are not really proper. So it doesn't matter kuti aenda kunokwira paplatform ipi, you can grab a chair, it doesn't give you any legitimacy.
Kunyange zeki yakati sarudzo dzakaitwa nemazvo, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti zeki yakatadza kuita basa nemazvo zvinova zvasvitsa nyika yeZimbabwe padanho rinosuvisa rairi nhasi.
Tiri kutoona iyo zeki iri kutoendera mberi ichiwedzera dzimwe mhosho. Munguva yapera iyi tichachiona kunana Gokwe uko kuMidlands iri kuita voter registration kumaruzevha chete emuchivande.
Musi wesarudzo gore rapera, nzvimbo dzinosanganisira madhorobha eHarare, Bulawayo nekwaMutare, mapepa ekuvhotera akanonoka kusvika kunzvimbo dzaivhoterwa neveruzhinji, zvakapa mutauro wekuti ZEC yaisada kuti vemumadhorobha vavhote zvakanaka, sezvo makore adarika, mavhoti avo mazhinji aienda kumapato anopikisa. Kwakaitawo kutyisidzirwa kwevavhoti, kunyanya kumamisha, nesangano rainzi ibandiko reZANU-PF, reForever Associates Zimbabwe. Asi kunyange zvakadaro, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirawo sangano reThe African Cause Trust, vaElton Ziki, vanoti Zimbabwe ichairera huchi nemukaka, pasi peutongi hwavamunangagwa.
Zvido zvevanhu zvavakavavimbisa, tiri kuona kuti zvizhinji zvacho zviri kuzadziswa, zvizhinji zvacho zvakazadziswa. Kuzopera kwemakore mashanu rinenge radenga nyika yeZimbabwe.
aimbotungamira vechidiki mubato reMDC raitungamirwa nemushakabvu vaMorgan Tsvangirai uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLovemore Chinoputsa vanoti vana veZimbabwe vari kubatwa kumeso nehurumende yeZANU-PF.
Asi ukatarisa migwagwa yakazongotanga kugadzirwa izvozvi nekuda kweSADC, hapana migwagwa yakawanda yakagadzirwa. Ukatarisa kuti magesi haasi kuwanikwa munyika, unotarisa kuti even ikonomi yedu haisi kuita zvakanaka, mabasa haasi kuwanikwa, mari haisi kubatika, zigi rakaunzwa asi harina zvaratiragona kugadzira kuti zvinhu zvedu zvifambe.
Imwe nyaya iri kuchemwa nevakawanda inyaya yekusungwa kwevanhu sezvakaitika pamberi pemusangano weSADC uchangopera. Vanhu vanodarika 141 vari mujeri, vakawanda vavo vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zvinoshorwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu akaita savaKennedy Masie. Zvimwe zvinonzi nevatsigiri veZANU-PF zvaitwa nehurumende yavo kugadzirwa kwemigwagwa nezvimwe zvivakwa. Asi vechidiki vakawanda munyika vanoti havana mabasa, kunyange mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaivimbisa kugadzirisa nyaya iyi pavaitsvaga rutsigiro. Vakawanda vari kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa, uko vanonzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu akaita semukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vave kuvhimwa semhuka. Asiwo vamwe vanoti simba rehurumende riri kuwandira mukutaura, asi zvaitwa zviri zvishoma zvinova zvinovaudza moyo kuti pane chichabuda here mumakore mana ari kutevera apo pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvakanzi one SADC zvigadziriswe hazvina kuitwa zvopa kuti pashaye tariro kune vamwe musarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kwangopera mwedzi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havachakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris. Vatambira kudomwa kwavo pagungano reNational Democratic Convention rapetwa nhasi kuChicago.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ndakamirira munhu wose ane nhoroondo inongokwanisa kunyorwa kunyika huru pasi pano. Ndinotambira kundidoma kwenyu kuti ndive mutungamiri wenyika yeUnited States of America.
Vataura nezveupenyu hwavo uye nhoroondo yavo yekurwira kodzero dzevashandi.
We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success.
Tiri kuparura gwara itsva, tichienda mberi kune remangwana rine vashandi vakawanda uye vakamira semusambangwena. Tinozviziva kuti America yakamiswa nemushandi uye pasina mushandi panoita zvinyeke nyeke.
Amai Harris sevamwe vakataura pagungano iri vakati mitemo inopfurikidza mwero iri kuda kuunzwa navaDonald Trump nebato ravo remaRepublicans iri mugwaro rinonzi Project 2025 inokonzera kusagadzikana munyika.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past.
Tinozviziva kuti Trump akapiwa mumwe mukana wekutungamira achatonga sei. Zvose zviri mugwaro reproject 2025 rakanyorwa nezvipangamazano zvake. Zviri mugwaro iri zvinotidzosera kumashure senyika, asi America hatisi kuzodzokera kumashure.
Asi vaTrump vanoti havanei nechekuita negwaro iri. Panyaya yehondo yekuGaza, amai Harris vati vanotsigira Israel chero nguva yainenge yarwiswa, asi vakati pave kuda kuti paitwe nhaurirano yekuti vanhu vemupalestine vavewo nenyika yavo vachigarisana murunyararo neIsrael. Amai Harris vatendawo vaBiden nekuvasiyira chigaro. Apo amai Harris vanga vachitaura vaTrump vanga vari kumuganhu wenyika yeAmerica neMexico kuArizona, uye vanga vachinyorawo pamadande mutande vachishora amai Harris nebato ravo.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Aimbozviti ndiyane basa rekugadzirisa matambudziko ari pamugano wenyika, asi iko zvino ari kuzviramba, hakuna bhodha rinovhinza seredu iri.
Asi Amai Harris vaudza vanhu kuti vaTrump vakafurira vanhu vebato ravo vari mudare reparamende reHouse of Representatives neSenate kuti vasapasise mutemo wekugadzirisa zviri kunetsa kumugano kwenyika kune vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Iko zvino kwasara mazuva makumi manomwe nemana kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica muna mbudzi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vari muKiev umo vari kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Vaenda kuUkraine mushure mekuita mumwe musangano svondo rapera nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuMoscow. VaModi vazivisa kuti varikuda kuedza kuti paite nhaurirano dzekuunza runyararo pakati peRussia neUkraine. Vanhu vakawanda kumaruwa vange vachiwana chouviri nezvirongwa zvekuchendesa mweya wekufema vanoti remangwana ravo harina kujeka sezvo hurumende yakamisa makambani akazvimirira oga kushanda. Ko, chii chakapa kuti hurumende imbomisa makambani aya kushanda? Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru webandiko rezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaWashington Jakarta vanoti vakambomisa makambani ose ane chekuita nezvekushanduka kwemamiriro ekunze kushanda sezvo vari kuda kuti patange padzikwa mutemo unobata mashandiro awo.
So mutemo uyu waakuzopinda pachinhano zvokuti munhu ari kupinda wese muZimbabwe haachangoenda kucommunity achisvika achinovanyebera achibva atanga kuchengetedza miti yavo vavha. Remo moenda unetengisa zvazvo mepuziya dziya kunze kwenyika akufanwa kuuya nemuhurumende.
Mamwe makambani emunyika anoshanda nekunze anosvibisa mweya wekufema kunyanya kuti vawane zvibodzwa zvekurwisa kusvibiswa kwemweya wekufema kana kuti macarbon credits. Mukuru wemekambani yainge ichitengesa macarbon credits kumashonaland west vaCharles Ndondo vanotsanangura kushanda kwazvinoita.
Kunoita an organization whether iri kupi Europe or maybe kuAfrica, but tikatorefanga topampana zvekuti muZimbabwe panoita a company inogona kuti ine nzvimbo yairi kuchengetedza kuti masango aya asaparadzwa isi kuti tikwanise kugenerate anonzi macarbon credits acho. Pane mainternational certifying body anozotiwo zveshuwa itakaongorora kuti nzvimbo iri kuchengetedzwa iyi yakakura zvakadai tobodi pamwe 10 hectares. 10 hectares iyi miti irimo iri kutora carbon dioxide yairi kuchengetedzwa yakawanda zvakadai, so ndo anobuda akunzi macarbon credits acho. Saka yadaro manje nyika dzekunze kana kuti macompanies anogona kunge ari nyika dzekunze idzi dzemuno vanozoti isusu toda kuita wedu yatingatoti social corporate responsibility doing good towards the environment obvati zvamunyika nenyika zvogona kutibetsera isusu kuita offset our carbon footprints. Ndombotora sei toti Toyota inogadzira motikari, motikari dzino polluta handina. Saka yekuti motikari dzatiri kugadzira isusu dzinoita maemissions akawanda zvakadai pagore, saka toda kutenga macarbon credits anoenderana nekuemita kwatiri kuita nemotikari dzatiri kumanufacture. Vouya kambani yavo ti okay macarbon credits amuna kuita chida kuatengawo maybe nedhora, asi muridziwa zvouyu anogona bvati dhona mukanditwa dhona kandikwanzi kuti ndirambe ndichiita basa nandiri kuita. mamadi mwezira omezira na kujipa $5.
Vandondo vatendawo kuti vakambomiswa kushanda munzvimbo ina dzinoti Binga, Urungwe, Nyaminyami nendire. Mumwe mugari wekwachundu kuHurungwe, amai Elizabeth Madzeka, vakachererwa chibhorani chinoshandisa simba rezuva nekugadzirirwa diridziro nekambani yeCaribba Rage. Vanoti chibhorani chiri kuita kuti vasateme miti pedyo nenzizi sezvavaiita kare.
Kuti gore rega rega rawaenda kunogadzira kunotekedza ndinori magarden rangu waifanira kuona kuti wabata demo nekutema miti kuti ndivakire garden iro.
Amai Madzeka vanotiwo nekuda kwemapindu vave kudya zvinovaka muviri uye vave kutengesawo muriwo, madomasi, hanyanisi nezvimwe kuti vaendese vana kuchikoro. Mumwe mugari wekwamusambakaruma kunyaminyami muzvare Grace Makanjera vanotiwo chibhorani chavakachererwa chakapedza dambudziko remvura munharaunda mavo. Mumwe akadzidziswa kuchengeta nyuchi ndiva Joseph Spiri vekunyamakate avo vave kuwana mari nekutengesa huchi. Mambo wenzvimbo yekwachundu vaEbo Chundu vanoti zvirongwa zvekambani yeCaribba Rage zvakabatsira vakawanda mudunhu mavo.
Mvura yainesa nzvimbo dzedu, saka zvibhorani zvanga zvakaiswa neDDF. Varume ava vakabatana neDDF vakaita collaboration vakauya vakarwisa stoka zvibhorani zvakati wandei zvinogona kudarika kuma100 and something.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti vanoona sekuti hurumende haina chivimbo nezvemacarbon credits izvi.
History yedu hairatidze kuti hurumende ine shungu yekuona macommunity achidevelopa.
Mutemo uri kuda kudzikwa pasi peClimate Change Act uri kuti pamari inowanikwa mukutengesa macarbon credits zvikamu 30 kubva muzana kana kuti 30% zvinoenda kuhurumende kuhomwe yeClimate Change Fund. Pazvikamu 40 kubva muzana kana kuti 70% zvasara, muridzi wechirongwa anotora zvikamu 45 kana kuti 45%, zvikamu 25 kubva muzana kana kuti 25% yoenda kunharaunda kana kunzvimbo inenge ichitorwa macarbon credits. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nao dzezvemitambo, sangano reZimbabwe National Paralympics Committee rinoti richange riine vamhanyi vaviri vanenge vakamirira nyika kumakwikwi emaparalympics achange achiitirwa kuParis, France kutanga svondo rinouya. Makwikwi aya anoitwa panenge papera maolympics. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nevari kumirira sangano reZimbabwe National Paralympics Committee kumakwikwi aya vamasimba mutemaringa.
Chikwata cheZimbabwe chiri kupinda mumakwikwi emaParalympic Games chine vatambi vaviri, we have two athletes, vese vanoita zvekumhanya mu 100 meter race and vachange vachimhanya musi wa 30 August nemusi wa 3 September nguva dzemasikati ndopachatanga mumakwikwi aya.
Chikwata cheZimbabwe chiri kumakwikwi aya emaParalympics chakakura sei?
Tineo zvakare anova ari kurairidza vana ava vanomhanya, anozivikanwa nekumhanya akamboita mukurumbira zvikuru pamakore apfuura, anonzi Elliot Mujaji. Ndiye ari kurairidza maathletes edu iwaya ari maviri. Tineo zvakare vanotarisa zveadministration dzechikwata ichi vanova muzvare Ringisofaro Ringisai, and tine zvakare chiremba achange achifamba nevana ava panguva yose yatichange tiri muFrance anonzi Dr. Robert Musara. So chikwata chedu all in all chine vanhu vanosvika ivo 6. That's the whole delegation for the team.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari imomo muParis kana pasi rese, munovashuvirawo kuti vatsigire sei chikwata cheZimbabwe?
Kune vose venyika yeZimbabwe vangange vari munyika yeParis, Tiri kuti uyai musi wa 30 August nemusi wa 3 September tizono kurudzira tinotenda bango na kuda kwashe chigwedere vachange vachimirira Zimbabwe mumujawo wekumhanya mu 100 meters avachange vachipinda kuti vapinde munogona kutibata kana kubudikidza through our embassy so that tikwanise kuwana ma tickets easily in terms of buying them nekuti tikada kutsvaga dzimwe nzira zvinogona kunetsa asi tikamatenga tirisu zvinogona kubuda nekufamba zvakanaka vana vatinavo vachiri kusumukira munyaya dzekumhanya vese vane makore 21 okuzvarwa ende tikutarisira kuti rino igore ravo rekutanga kukwikwidza kuma Paralympic Games ende tikutarisira kuti ichava nguva yekudzidza zvikuru tirikufunga kuti vachange vachikwikwidza zvakanaka vachimiririra nyika zvakanaka and we are wishing them well.
Vari kumirira Zimbabwe ndikuda kwashe chigwedere natinotenda bango. Iyo yanga iri hurukuro yaitwa na Marvelous Mchanga Nyahuye nevari kutungamira sangano reZimbabwe National Paralympics Committee kumakwikwi ari kuitirwa kuParis ema Paralympics vamasimba mutemaringa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadiko makadiko vatereri veStudio 7 kwamuri matimana ose nyika. Hai ndinonzwa kufara zvikuru nokuona nepenyu yeStudio 7 chiterwa zvine mutsindo patanga tichifamba kuona chikunga bheira uko tichidya zvedu masa neshima nechiputukezi masa sadza shima makaroni chiterwa zvikuru kunana Shirinda Forest kuzoona kuti tanganda uko nemuZimbabwe mose pasino rose uchiona vabereki vakasiyana siyana vane maredio avo ari kugadzwa mazuva ano anotengeswa nachechipingi nenyika yeseZimbabwe ane masola unongoona munhu akaisa manheru vachiteerera zvavo kwaStudio 7 iri kukura aina kana masaisai tinongoti vanhu varambe vachingoiteerera nguva dzose uye futi mujoine Facebook page reStudio 7 zvoishona muone vateveri vayo tudarika million nezvo indevele saka zvose zvinenge zvakanaka zvikuru ndio saka takamboimba nziyo yekutenda vatereri veStudio 7 nevabatire basa vose ai tinoti tinofara zvikuru rambai muchingodaro
Studio 7 vaStudio 7 makadi vashamarari vose ini ndinoitwa wawo Peter Stole ndiri pachichicho ndaida kukumbira kutaurira vanhu veZimbabwe kuti zvamunoona kuvanhu vanhu vazhinji vari kuti chamisa ngasi yepolitics chamisa ngasi yepolitics vangani vakamboti monzora nachavangu siya politics hapana akambovaudza kana kumbotaura kuti madhuku siya politics hapana akambodaro asi vanoti ndanganga nachamisa kuti siya politics nekuti vanoziva kuti chamisa ndiye ane chimuti ndoo zvavanoziva that's why vishinemu siya politics munhu anobvumidzwa kuita pati yaanoda imaona kuti haakwanisi kutungamirira musiyei mufoma dzenyu kana kuti moenda kubatira munoona rinoita rinokwanisa kutungamira kwete kuudza munhu kuti siya politics handizvo tangai maudza monzora tangai maudza chavangu tangai maudza madhuku nevamwe vose vanopikisa kuti siya politics nokuti mataza murege kuudza chamisa
magadi paStudio 7 baba wevanhu baba chinogurei inzwaika iyo inonzi Herbert Chitepo iwe chikoro chinozikana zviri pachena nechezanu PF Zanu PF iri kuda kubhabhatidza vanhu vese munyika sezvo ichizviitiyo nyika iri kutongwa neone party state zvinotaurwa nana Superman ndiwanzira izvo Super anozviziva iye kuti Zanu PF inobhabhatidza vanhu zvavanoda iye pachake Superman ndiwanzira ngaarege kunyebera nyika ngaataure chokwadi iye akabhabhatidzwa vane mukadzi akatorwa akapuwa kuti yarasiwa ngaarege kunyebera vanhu tasokuti anonyebera kunge asiri kuziva zvinoita zano chokwadi chiripo ndechekuti Zanu PF zvinhu zvese iri kutora ichishandisa chisimba chechiuto yoda kuti vanhu vese vateedzere zvainongofunga iyo ndo zvatuma vanhu izvi vanhu vamirira kuti vachingotora one decision chete hapana chichaitika chichadiwa nevanhu veZimbabwe kana kuramba richidzokera kumaelection hazvishande because Zanu PF inongodzokera kumaelection ichingonorohwa asi inenge ichingopesera yabirira uye ichishandisa vanhu
idzo dzangai dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pa WhatsApp number zedu zinoti +1 202 465 0318 mpuchitudza zvamunofunga uye tinokurudzira kuti mungoti gaga musare bese uye musa nyombewo vamwe. Muchirongwa chedu chemagitare sondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba musambo wenziyo dzechitendero Mejuri Mabwe. Ngatinzwe hurukuro yaita na Ivan Zininga weStudio 7.
Zvekuimba ndichiri mwana mudiki taimba kumakwaya kuchurch nekupraise and worship, asi zvekuzotanga kupinda mustudio kuti ndichirekoda first song yangu ndakatanga mugore ra2022.
Semwanasikana akakurirawo muchurch, vabereki vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare?
Vabereki vangu vakagara vachingonditsigira uye vachiri kutongonditsigira pane zvese zvandiri kuita.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muzvimana umu?
Music yangu iri kutambirwa zvisingaiti nevanhu. Aiwa, kana neni ndiri kutonzwawo kufara chaiko.
Kwamunosanganawo nawo imi ndeapi?
Machallenges atiri kusangana nawo ndezvikwanisiro. Kuti ukwanise kuenda kunorekoda song kumastudios anobudisa quality yakanaka, kune uchidiwa mari yakawanda. Kuti ukwanise kuita kunyange mavideos chaiwo, zvinenge zvichida mari yakawanda. Semuimbi ndinofanira kunge ndine band rangu, but kuti ndikwanise kuve nemainstruments chaiwo zvinenge zvichitorema mari isingawanikwi. Saka ndoda ikwanisawo kuwana kana masponsors zvaindibetsera kuti ndikwanise kuenda mberi.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri venyu?
Ndinokutendai nekunditsigira kwamuri kuita. Ndicharamba ndichiparidza shoko raMwari kuburikidza nekuimba. Ndinongokumbirawo kuti vasati vasvika kuYouTube kwangu, endai muno likeawo mavideos angu nekusubscribe, uye mudarikewo nekufacebook muchifollowawo Facebook page rangu. Ndicharamba ndichiimba kune zvakawanda zvandakakugadzirirai.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kukubatsira hii nekutaura nemi vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata munondiwana paFacebook. Facebook page rangu rakanzi Mejuri Mabwe Music. YouTube yangu yakanzi Mejuri Mabwe Music. Namba dzekufona kana WhatsApp i0786716899.
Nasi se Woza Friday chitipai kamwe chete kekubuda nako mudariro tumborova magitare zvishoma.
Ndiri kusiyai makateerera kambo katsva kandakabva kuparura mavhiki maviri apfuura aya kanonzi Nhoroondo. Aiwa, akari kutopisa zvekudaro. Mukaenda kuYouTube munokawana ikoko kaveko.
Fungire iye mwari wekutanga nekuguma anorapa moyo usinga fungire kwatakabva kwairema zvino zvainge zvakaoma iko kwatakabva kwairema zvino zvainge zvakaoma asi upenyu izi unotenderera
upenyu izi
kaoma sei na mwari zvichachinja ivo vakakurangarira mwari
shavano.
Kambo kanonzi Norondo muhurukuru yanga ichitwa na Ivan Zininga we Studio 7 na Majuri Mabwe kune vaimbi vechidiki vanoda kutaura pano pachirongwa tibatei pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwe chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica dzichaitwa munambudzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube naudze isindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.